Hannah Boy.
Yeah. Ndikakweretsa mari handiidzose 99% pazvakadaro noti uya ndikusota mabva wanditengerawo koti ene mazano uri kuonda because sadza rako tiri kukutsanira tese saka wambori gute bhezi rinenge kemukoma yandoziva ndiri benzi ishuwa makansetera pena kasi ndakatadza kuti igowe ndakatadza kuti igowe yandoziva ndinodhunya mukoma ndakakumbira pesi takabuda tarikita mazowe rofuranga rasara neporona asi sawira usaore moyo saore moyo saore moyo asi sawira usaore moyo saore moyo saore moyo saore moyo ore moyo ndimiririra vakata ndiro weuripo mitsa dzikauya dzikaukeya sorry vakadibabutso iri ndikaibvisa ndaive ndisina kudhakwa paya ndakangopotsa patsika enda unobvunza kana pita bandiri mboka zvichinje enda ndonogona ndiwe vamwe vese vandikete vamwe vese vandikete ndakambokushaudai mistake kana kukoma ps bebirakoma duve ndakamboritichive asi sawira usaore moyo saore moyo saore moyo asi sawira usaore moyo saore moyo saore moyo saore moyo